A very, 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 very good evening to you, Zimbabwe. This is The Connection, live talk coming to you live from Voice of America in Washington, D.C. I'm your host, Mike Hove.
And I'm Evan Sininga.
Once again, good evening, Zimbabwe. I am your host, Mike Hove, welcoming you to The Connection Live Talk, our youth segment that targets issues in relations to youth. Be it success, be it troubles, we talk about it all. Today, we are having a very, very, very special segment. We're going to be opening the mics to several different youths who are representatives of several different political parties, whereby we're going to have a debate. They're all going to be telling you the issues that are within their parties. They're going to be talking about how they're looking towards uplifting you as the Zimbabwean, in particular, the Zimbabwean youth. So, folks, make sure you join in today. Today's your day.
Let's get connected. We have our several different Facebook platforms. Come and join us. There is VOA Studio 7, VOA Shona, and of course VOA Ndebele. We can also get things going on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318.
And that's right, folks. My brother over here said it perfect. But for those that are looking to join us live and call in live into the studio, the number is 001-619-2077. You can see it at the bottom right there where it's written www.voazimbabwe.com. The number is right there. Once again, 202-619-2077.
We are also streaming live on the internet at voazimbabwe.com, voashona.com, and voandebele.com.
Yep. And again, for those that are joining us, because I know some of them, you don't catch us at the top of the hour. Some of you always come in halfway, a quarter, a third to the program. So let's break it down what's going on today. Today on The Connection, we're opening a panel. We are opening the mics to youths that represent several different political parties. Now, some of you are going to want names, so we'll go ahead and give you names. We're going to have the likes of Louis Matsutu, who is a representative of ZANU-PF, and of course the notorious Bondo, who is a representative of MDC, Brian Ngube, who is a representative of ZAPU. Please, my apologies, Brian. ZAPU, and of course, we're going to have a special one for you, a gentleman who proclaimed, he said, me, as of today, I am the president of Zimbabwe. So we want to hear what that is all about. But folks, it's not just about them. It's not just about us. We also want to open the mics to you, our listeners. Sfunukuzuthi, what is your thoughts when you're thinking about ezombusazwe eZimbabwe? And also, we want to hear you communicate with some of these representatives. We want to hear you talk about your woes, your cries, your celebrations. Are you even going to vote for these parties after you speak to them? So, we're going to be opening the lines to you. Sfunukuthi ningene lani kuhlelo mopindane miwo mchirongwa. Li kulume imibono yenu mayelana ngezombusazwe eZimbabwe.
Vanzo. Mike.
What's up?
Good to see you, man.
Welcome back.
You're looking good. I like the new shave.
Fish, man. I feel sexy. So, my first.
Yeah.
Vanu, I don't think you politics in Zimbabwe.
Anze korokunakidza.
Nasa, ndi patu nenye MDC ya tu nyato pinda punda.
Yes, tangati chichere chema
chitoti. Yei, wangu achifara, wangu chichema.
Zuri kwese. Anzi, kufara kwe wangu kuchema kwe wangu. That's how it rolls.
That's correct.
So, ameno, tichanzu wakuti, zuri kuitikandeshu, kutikudia siwa, like you said, nyaya zana makupe na wachamisa, zuri kuramba zichendere rakumberi, ziri mumatare, and we following through, you know, just to find out what's going on and what's cutting. But hey, today, it's a day for the youth.
That's right.
We're hoping they are going to come in numbers. Mm-hmm. We're going to be talking about all these political dispensations, the new, the old, the bygones, the coming and the future. Mm-hmm. So we hope all the guests that we are hoping to talk to will be joining us, and we will hear how it goes.
Hey, people are already in within their numbers, man.
Yes, mate. That's how it goes.
Do you want to go Donald and say, hey, my brother's in Tapindapan?
Yes.
Your brother knows Donald.
Ah, all donors are my brothers.
All the terrorists are our brothers. But like, as you said, it's going to be really interesting. I personally am looking forward to hearing from some of these youths, especially Bondo.
Okay. Why Bondo especially?
However, no, it's not, it's, well, my apologies. Let me not say especially. However, today marking a day that, is very controversial around MDCT, I would love to hear what him as a youth with such a high position within the party has to say. Kanaoktiji, this is happening, but we still want you to vote for us.
Okay, it's interesting because I can see, like, on the guest list we're looking at here, Mike, you know, talk about Louis Matutu. There also has been quite a lot of controversy going around the primaries, you know, the election processes.
Exactly.
We only saw just 2 days ago and yesterday there were demonstrations at the Zambia headquarters. So it seems it's everywhere. You know, and oh wow, what can we say about Tinashe Jonasi, the man who says I'm now the president.
I was talking to
him the other day off air, and he was telling me that they are already starting to organize a new setup for all the embassies across the world for Zimbabwe as the president.
Okay.
So hey. Apana umira mushe nasi.
Ndamira gapi le mchirongo amakangena ubuhlelo. Kodwa kodwa hey balaleli wathi ngilibengelele. Yebo umthwakazi omuhle okhuluma nguMike Hobe umsakazi wase Studio 7. Lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo kuhlelo The Connection. We're talking about e-politics ezombusazwe. Sifuna ukuthi abasakhulayo abangamalunga noma esingathi isiphathamandla or ama representatives of ama parties achiyeneyo. Ukuthi bangene lamhlanje kuhlelo bakhulume lani balitshele ukuthi 1 why do they want ukuthi libavotele, 2 bazayenzani ukuthi bathuthukise impilo zenu. We're going to be hosting ngesikhiwa sithi i-political debate ukuthi sibabuze ukuthi kanti this is the things that are happening ezombusazwe eZimbabwe. Yazi, like recently abodokotela babetshengisela, abonesi babetshengisela. So sifuna ukuthi bangene bona kuhlelo basitshele ukuthi okay, no. Yehlisa umoya. Kuphathi yethu thina, we looking to do XYZ ukuthi sithuthukise 1 abontanga, 2 izizalwane zeZimbabwe, so that impilo zabo zi-improve, zithuthuke. So that's exactly what we're looking to have. Njengalokho kushiwo ngibhuti wami u-Evans, lamhlanje sikhangela uba lo Brian Ncube, who's representative eZapu, uLouis Matutu, who is a representative eZanu, uHappy Mochidziva, who is a representative oMDC, ekhokelwa ngumnumzana uNelson Chamisa. Wena. Kanye lo mnumzana wokugcina uTinashe Jonasi, lo who just came from nowhere ku social media wathi lokho okwenzakala kweZimbabwe it's not constitutional. So based on that, lami sengumongameli omusha weZimbabwe. So sifuna ukuhlangena ukuhlelo asichazisele ukuthi kanti njengalokho kushiwo ngu-Evans, they already setting up ama-plans ukuthi kuzaba lama embassy achiyeneyo, they're going to be renovating XYZ. So sifuna ukuthi la yangene kuhlelo sizwe okuningi ukuthi kanti Tinashe kuyini okwenzakala. So I'm looking forward to ukuthi bangene kuhlelo.
Mike, ichokwadi vatereri kwamaka pararira nenyika zvizvarwa zveZimbabwe. Nhasi tiri kutsvagiridza nyaya dziri kuitika mune zvematongerwo enyika, tichinyanya-nyanya kutsvaga vakomana nevasikana vechidiki vari kutungamirira zvikwata zvevechidiki mumasangano avari kuti vauye padare tizombotandara nhasi tichikurukura, tichibvunza namubvunzo, tichipindurana, tichionesana kuti zviri kumbobva nekupi, zviri kuenda nekupi. Sezvatambotaura, tina Brian Ncube nhasi weZapu, tina Louis Matutu weZanu PF, tina Happy Mochidziva veMDCT inotungamirirwa navachamisa, kunenge kwani masene mawandisa ikoko. Tozoitawo vaTinashe Jonasi vatiri kuedza kubata iko zvino veIdeal Zimbabwe, vakatobudawo pachena vakati ini ndini nda president weZimbabwe kubva nhasi zvichienda kumberi. Saka takatomirira kunzwa urongwa hwavo hwekuendesa nyika kumberi semutungamiriri weZimbabwe sekutaurwa kwavakaita. Vari kuuya kuzoti tsanangurira kuti zviri kufamba sei. Saka tichada kunzwawo kwamuri vatereri kuti pfungwa dzenyu dzinotiwo kudii muchitaura nevamiririri venyu. Tinzwewo zvamunofunga, tinzwewo maonero enyu kuti zvinofamba sei. Vanoda kuvhoterwa ngavauye, vanoda kuvhota ngavauye, vasingadi kuvota musauye.
Atibade. Dududu, you are fired.
Tione kuti zvinofamba sei.
But Mike, I hear our awaited the president is here.
The president.
His Excellency.
Okay.
Your Honor, His Excellency Tinashe Jonasi, magadi enyumkom. Aiwa, tukufara, tukugamuchira ika muchirongwa. Welcome to our youth program.
Mr. President, tototanga nekuti vakateerera veruzhinji rwenyika kune vamwe vasati vanzwa vasingazivi kuti Ideal Zimbabwe iri kubva nekupi, iri kuenda nekupi, uye havasi kuziva kuti makatozvigadza kuva mutungamiriri weZimbabwe, vangangodewo kuzvinzwira vega muchitaura muchidimbu kuti muri kubva nekupi muchienda nekupi.
Ndinotenda. Ideal Zimbabwe ndichiona kureva kuti nyika yeZimbabwe inova iyo inopa mukana ichifadza neri kupa rusununguko kuvana vese veZimbabwe. Nechirungu tingati Ideal Zimbabwe iZimbabwe yekuti vana vese vemunyika vane huremu hwakafanana pasina kuti munhu ari padhuze nevatongi kana kuti munhu ari muzanupiye ndiye anozviona semuzimbabwe nakazara. Vari kure nevatongi kana kuti vasiri muzanupiyef vanozviona sevanhu vekunze kwenyika, votozobuda munyika vondogara kunze kwenyika.
Aiwa.
Ideal Zimbabwe ibato rakashomewa rakatangwa nevanhu vanova vatinotiwo vari ordinary, vanova ivo vanoshungurudzwa nezanupiyef, vanova ivo vari kupirwa nevanhu vezanupiyef. Nokuti nyika yedu iri under masanctions. Masanctions akaitwa nezanupiyef nokuti zvinhu zvinofanira upfumi hwevana vezimbabwe huri kutorwa nevanhu vezanupiyef kuita hwavo. Saka ndomasanctions atinotaura iwai kuti nyika yedu iri pamasanctions, iri kutorerwa zunhu nezanupiyef. Masanctions anonzi eamerica neamerica ichi, asi masanctions because kana america ikasatipa mari yavo tinoingati tingatsamwira chii? Tinofanira kunge tine upfumi hwedu hwakawanda hwokuti mbavha dzemuzanupiyef vari kuba kusanganisira vamugabe mbavha hombe navagrace mukadzi wavo mugabe, tozoita mbavha yechipiri dzechipiri grace category 2 chiwenga navamunangagwa. Vamunangagwa toziva kuti mupfumi vanotiouna magold migodhi yegoridhe vanana zuva petroleum tikutongwa nembavha.
Mukoma Jonas, regai ndikubatei muromo tiri ipapo, tinyatso tisakurasei, tifambe nemi zvakanaka. Tanzwa zvamataura ndofinga nevakateerera vari kunzwawo zvamuri kutaura. Pane pandiri kutsvaga kuti musvike apapo, pamusati manyatsosvika, pekuti vaJonas ndo vapresidendi veZimbabwe apa, makapasvika sei? Ndopatinoda kuti ipapo mukambopati gagaga 2 minutes tinzwewo pfungwa dzevamwe vateereri nevamwe vatinavo mudare.
Okay, Ideal Zimbabwe ibato ratinoti nechirungu Revolutionary Party, kureva kuti isusu hatipinde musarudzo. Sarudzo dzinoitwa vanhu vachiwirirana dziri pasanhingi patingati nechirungu free and fair, isarudzo dzokuti tinova kuti tipinde madziri. But takaona isusu kuti sarudzo dzinoitwa muZimbabwe isarudzo dzinoitwa nemauto, hatioti masoja oro ani. Two, tinonzi ZEC inonzi iyo Zimbabwe Electoral Commission, kwatii iZANUPF Electoral Commission. Nokuti ZANUPF yakabudirira mukutora hurumende, tinonzi maCIO yavaZANUPF, tinonzi masoja iZANUPF, tinonzi ZIMPEPERS, ZTV, ZBCTV, Immigration, Registration, mabato ese madepartment ese hurumende ava pasi peutongwa hweZANUPF. Saka I mean, to vote for the Zimbabwe, because Vamunanga is the power is like the Samba Zimbabwe. So, Tanga and Zimbabwe is like the Munanga Basuka Zimbabwe. Vamunanga Basu to Namir Wenika in Zimbabwe. Munaku to Namira and Yuka in Zimbabwe, and the General Chuenga. Vamunanga is who has to be Zimbabwe, so would be Munika Menu to Tonga, civilian, as to Tonga and Masoja. Nikaedu ili pasi pema soja. Kata wachi wenga waka wanda, mashuwe kwani, kwa wamuna, kwa wamanga, kwa wajibulija, wajisenga, ni banda rao, ufasa, muka duwao, wiki nitu. Anuwa hiya, asante kwa nana neze, neku, ne uipi, waiki wana Grace Mugabe. Wukuti watunga mini, wani warugurora, natinga tifambi. Saka ukaora fambi, uro mkuru, uro asika.
Wa Jonas. Mkoma Jonas.
Mkoma Jonas,
yeah. We don't encourage language akadaro pachirongwa panapa ngoma.
Mamwe mashoko anozotiremei asi patata chida tine vamwe vakateerera kavanodawo kuzopindura vachizobvuma nekuramba zvimwe asi timbotangai marudza vatereri kuti ndezve chokwadi here kuti ndimi ma president weZimbabwe.
Ndakazviita president weZimbabwe pakuti ipo vamugabe kutonga kwavaita Zimbabwe, vamugabe vaikundwa navatsvangirai musarudzo dzese dzavakaita, vaikundwa vamugabe. Asi kuti vamugabe vairamba vachitonga nokuti ZANU-PF vanonyora pasi atinoti iwo maresult emaelection before maelection sarudzo yaitwa. Vanyora pasi maresult aya kuti maybe opposition inodiwa muHarare kana kuti mumatauni. Vanongovapawo maMP nemakandira akati wande ikoko. Saka vanyora pasi kudaro vanozoanaudza maresult avo vakanyora pasi asinei nokuvhotewa kwevanhu. Ngatitarisei sarudzo ya2013 2013 vatsvangirai vakati iwo vakapokana nemaresult vakaenda kucourt kuhigh court. Vaenda kuhigh court vatsvangirai vanga vane kodzero yokupiwa mabox atoti maballot boxes kuti vaverenge vaone kuti maresult akataurwa nezek anoenderana ne aya. Vakanyima mabox. Vanyima mabox zvinoreva chii kuti vakanyima mabox? Zvinoreva kuti maresult akaanaudzwa nezek anga asingaenderani neakavhotewa nevanhu ari mumabox atoti maballot boxes. Zvinoreva izvo kuti ZANU-PF inotaura maresult ayakanyora iyo. Vamunangagwa sofa vari kutonga nyika yeZimbabwe havana munhu akavasarudza. Vamunangagwa sofa vakazviita mutungamiri wenyika futi. Saka isusu seopposition, the reason why NDC isingatongi muZimbabwe, isingatingi maitiro, inyaya yokuti vari kutorera munhu diamond, munhu asina diamond. NDC iri kutorera power kubva kuna Munangagwa. Vachamisa vana maikobe vari kuda kutora power kubva kuna Munangagwa. Munangagwa acho hana power, akapiwa nani? Saka mukuru wenyika pakuti Munangagwa wakazita mukuru wenyika. Saka ZANU-PF iri kuamba ichitonga nyika nokudzipa masimba aisingapuwe nevanhu. Saka ndinofanira kuti ndidzipewo masimba ndiitewo mukuru wenyika. Totora from there. Nau dadidawa mukuru wenyika.
Tapabata hapo mukoma Jonas, musaende kure, imbogara muri pedyo. Ndopata tichida kuti vatereri vapanzwisise ipapo kuti mapasvika sei. Pane vamwe varipo papa mhembo, itererai vamwe vachapindawo vachitaura, tigoita kuti tisanganise mhinduro dzenyu nemaonero avo tigokurukura tiri pamwe chete nai. Batai zvenyu makadaro. Mike uyamuzwe
angimzwile kahle umnumzana uthi nashe Jonas echasisa esithi oqala yena he's now proclaimed himself esithi yimi umongameli balaleli esithi limbonile yena umongameli uMnangagwa wathi it's not the people who put him there, it's the army. So lami sengiyasifaka lami ngithi yimi umongameli uncontested. No, it's not the word I'm looking for.
Which one are you looking for?
Unconstitutionally. Constitution. Yeah, let me not joke. Anyway, So liyamuzwa umnumzana la uthi nasho esithi that's why yena sithi yimi umongameli ngenxa ukuthi yena ubona ngani it's not lawful indlela umongameli angene layo esikhundleni sokuba ngumongameli laye wazitshela wathi njenga even though yena wayenza lokho lami sengikuyenza khonoko kodwa ngiyezwa ngisanda ukutshela ukuthi we now have our guest. I'm joking.
My friend, we have had guests when it started.
Mr. Bondo has joined us.
Oh, Mr. Bondo
is in the building.
All right.
Va Bondo magadi enyu comrade.
Tinofara, munofara here.
Aiwa, tirikufara, tirikugamuchira ikapa chirongwa. Tata kato kumirira.
Aiwa, atasvika.
Efforts.
Mashika wrong time nekuti mashika president vari pa phone vachibva kutaura kuti tatora Zimbabwe ndininda president mukoma Tinashe Jonasi ve Ideal Zimbabwe ameno kuti zvamauya weimimi muchiti muri MDC zvichafamba sei nekuti hanzi nyika yaenda nevakomana.
Aiwa, azvirambwi kuti vanenge vangofungawo kuti vari kwavari vatora. Asi nyika inobva kuvanhu. Kuva mutungamiri wenyika unosarudzwa nevanhu. Hakuna mutungamiri anozvigadza.
That's correct. We hear you there, comrade. So, comrade Bondo.
Yes.
Takupinza muchirongwa because we want to give you an opportunity to mutaure nezvimwe zvizvarwa zvekuZimbabwe that are looking to learn more, not just about MDC Alliance or MDCT. However, that want to have more insight, kuti why should they vote for you? And it izve zvekuZimbabwe, when we're talking about MDC, there's so many issues and controversies surrounding just the name itself. So for me as a youth voter, please, let's start off by you telling me, why should I vote for a party that is kind of surrounded by so many issues right now?
Okay. Aya. MDC, I now both around one of my issues are Ganyanya Kuanda. Yes, for now. Sezvinga fungirwe nevanhu inongori propaganda iri kutraya kuita sekuti kune maissues kuMDC. Asi sekuziva kwenyu sure nekunge tashaikirwa napresident wedu Morgan Tsvangirai. Musangano wakagara pasi ukasarudza utungamiriri unotungamira musangano iye zvino unenge uri iwo unenge uchitungamirwa naadvocate Nelson Chamisa vari president. Ava vamwe vaakumhanya vachizviti tine party kana kuti tine chii zotozviziva kuti tatova maplans esystem yezanupf yekutraya kudistabilisa nekuti kusumuka kwaita cyclone yatiri kuti yaadvocate Chamisa yakanyanyisa zvekuti zvane yapanika vana vamunangagwa vapanika kusvika pekuti vaakutraya kusenzisa mari kuti zvimwe vangavhiringidze vanhu. But isusu tinoramba tichirepresenta vana vezimbabwe one munyaya yekuti vana vezimbabwe vawane rusununguko rwakakodzera, two yekuti vana vezimbabwe vakwanise kuti vawane inonzi fighting chance. Saka fighting chance yevana vezimbabwe inowanikwa bedzi vakange tichifamba takatungamirwa naadvocate Nelson Chamisa, kwete avo vanenge vachisaenzeswa nehurumende kuti vange vachidistabilisa musangano. Sekuona kwenyu kwemaitikiro ari kuita zvinhu izvozvo izvo, munobva mationa ruoko rwezanupf mukati nekuti vavhunduka. Isusu hatingati kunotori nemaissues nekuti tinoziva kuti MDC kune MDC 1 inova MDCT inotungamirwa navachamisa tine vese mamwe vanga vakambinge vaine mapato avakanga vanawo tiri kusenza tese under MDC Alliance. Saka izvo zviri kuitwa nana mama maikupe aiwa kuitawo kana makatarisa yavaiita kubulawayo yanga isiri Congress bodo kwete, iyo ndo yakanga ichingori gungano rally yavaiitawo ikoko nekuti madelegates ese anofanira kuenda kuMDC Congress haana kuenda ikoko. Hakuna delegate yakainvitwa ikoko kunze kwaivo nemabogus people akanga ariko vamwe vasiri musangano vasina kana kadhi reMDC vakanga vachinosvika vachinzi vari kuti vasvigare ikoko nekunge vachiparticipate.
Mukoma Bvondo.
Yeah.
Tanzwawo kanhasi mareports achitaura kuti Mataredzi mhosva vataura kuti Mike Cooper navachamisa ngavambo mira kuvhiringidzwa, ngavasiyiwe vese vamhanye nechinhu kusvika vagadzirisana kumberi uko. Zviri kureva here kuti tinogona kuzoona vachamisa naMike Cooper vachizodzoka pamwe chete kuti ngatigadzirisane tiwirirane, kana kuti tangomirira kuti tizoona kuti achadonha ndeupi?
Aiwa bete. Chekutotanga chandingadewo kuzivisa ndechekuti Matare asi vanotaura zvakanyanya zvavo kuti vazoziva kuti kuMDC zvinofamba zvakadai, asi vanhu variko zvinoitwa nepolitical solution. Asi nyaya iripo ndeyekuti kudare zvabuda nhasi hazvina kureva kuti vamai kupe vanzi veshuwa shuwa vanotore MDC. Vangotaurwa izvo kunzi aiwa nyaya haisi agent, inokwanisa kuti irambe iri mumatare, haina kutoraswa, iriko kumatare icharamba ichitariswa pozobuda judgment pamusoro penyaya iyoyo. But isusu zvedu aiwa isiyo, isusu senge ini ndotungamira vechidika nyaya yekutarisa zveizvozvo zvemajudgment ekuti makoti ati kudii. Ndinozwa kuti makoti mazhinji vaveze majaji vakawanda ariwo kwayo vanenge vachitori vanhu vari influenced nesystem. Saka zvavari kuita izvo tozviziva kuti varikuda kudraila kuti tinosvika kumaelection tichinetsana nenyaya yezita iyo inenge iriyo inenge ichivapa advantage yekuti kuite kunge kune confusion kweMDC. Isu taakutoenda kuvanhu, vanhu vanotoziva chero mai kupe vakazvitini neyangu yakunze MDC Tokozani. Vanhu vachata kuenda kubaloto vanenge vachiziva kuti iri ndo bato rekuvhotera. Ava havasipo. Saka izvezvi takutonotanga makampeins edu avo enesu ekuti vanhu vazive leadership yavo, vazive kuti uyu ndiye kansela anenge akamirira pati yakati, uyu ndiye akamirira, uyu ndiye MP wedu, uyu ndiye president wedu. Saka hazvisi zvinhu zvinotityisa chero vakaisa confusion yakaita sei veZANU PF. Isusu taenda kuelection tiri kuenda kunobudirira sarudzo idzodzo nekuti tichaenda kuvanhu, ende vanhu vari kutida, ende vanhu vari kuziva zvavari kuda. Ndosaakuti mai kupe vanodeedzera vachiti Congress rali yaya vakadeedzera, asi yoshaya vanhu. Isu tikaenda mubla wayo tadeedzera imomomo toita vanhu 50,000. Saka zvinei zvazvinotoreva kuti vanhu vari kuziva zvavari kudii, zvavari kuita. Hapana kudzokedzana kuchaitika nekuti hatingadzokedzani nevanhu vanenge vabetraya vanhu, hatingadzokedzani nevanhu vanenge vatengesa ningi musangano sezvaitwa naMai Cooper. Ende tozviziva kuti zviri kubva pamari dzavari kubva kupiwa kuhurumende. Semunhu akagara ataura munoyoka interview yavo yekuuk uko vachitaura ivo vachiti vari mupolitics for money, ende tozviziva kuti zvava kuita zvava zvemari. Isu ticharamba tichiita zvevanhu nezveupenyu hwamangwana nerugare rwevanhu, ndozvatinoramba tichirwira kuti vanhu vawane rugare rwakara.
So, comrade, tell me, what exactly are you promising Vechidiki with regards to how you can uplift their lives and change their lives?
Chekutanga ndechekuti kubato redu Movement for Democratic Change, Vechidiki vese ndinovati andamai leadership takakwanisa kunosekiwa kuti tibvise nyaya youth marginalization yakanga ichitika across political divide. So iye zvinezvi taane mukana wekuti vechidiki vange vachikwanisa kukondesta semakanzelas, vakondesti semaMPs, vanomiririra vanhu mumatare malevels ese angave anoda kutungamirirwa vanhu, even kucabinet. Saka ndiri kutopromisa vechidiki kuti panyaya yerepresentation ivo vachange varipo vachirepresenta chii? Vanhu. Tobva ipapo tine nyaya yekuti kumastudents tine urongwa hwekuti tidzose nyaya yemagrants nemaloans yekuti vana vanenge vachienda kuyunivhesiti kutertiary vange vachikwanisa kuzvibhadharira vari ikoko uye vachizvitengerawo zvekudya nezvekupfeka sezvaiitika kare kana isusu tapinda pahurumende. Tine promisi zvakare kune vechidiki iri pamusoro pejob creation. Isusu tinozviziva kuti hakuna nyika inorarama isina vashandi sezvamamirira aita Zimbabwe. Saka isusu hurumende inenge ichitungamirwa navachamisa yapinda ichaita chokwadi kuti mabasa awanikwa. Sekutaura kwavo munovanzwa vachamisa pavanotaura kuti paya panenge pakanyorwa kunzi
hapana basa, pachange pachinyorwa kunzi hapana munhu kuitira kuti vanhu vange vachiwana mabasa. Isi tinoti munhu wese kubasa mukunge tichinge tapinda mukutonga.
Comrade Bondo, pane muteerera ari pamhepo, pamwe ane mubvunzo yaanodawo kuti mutemunzwe kuti ari kuda kuti kudii. I hope vanonzi ani President Jonas vakateererawo. Muteerera, regai timbotora muteereri tinzwe kuti vari kuti kudii. Musaende kure, pamwe mubvunzo yave inodawo kuti nemiwo mukande one or two words in it. Halo, mukoma vekuti weshe.
Ava.
Makadiiko?
Aiwa,
isu tinofara, isu tinokuchingamidzai muchirongwa.
Ndinotenda zvikuru kuvamo muchirongwa nyasi.
Tina vachidziva paredio apa. Tina vaJonas zvakare vakabatawo runhare. Mapinda muchirongwa, muri kuonawo seiko kuri kuenda nyika iyi?
Chokwadi chokwadi chaizvo, vatoda kuti titaurira nechokwadi. Nokuti zvinhu zvinomirira zvikaita kudai so. Na kwazviri kuenda. Vakomana ava vanachamisa, chokwadi vanga vane access yokuti vangagone kutungamirira nyika. Asi pamamirira zvaita izvinezvi kana vachidhonzerana kudai so, handione vachikunda. Nokuti varume ava vezanupf madzozozo chaivo vakatogadzira kona zvacho dzese. Nokuti ichi chakatingapa ndidhiraivha chete, kombi yakanoka ndiyo ikungofamba. Kumbuka kuti waine uyo hauregere kupfumbuka, kungopfumbuka. Saka vanofanira kutongwara chaizvo kuti dai inini daina ndirini dai ndichikwanisika kuti ndinokwanisa kubatanidza kupe na chamisa ndavagadzika apa, ndanyatsovaudza chaizvo chaizvo kuti zvamuri kuita hazvisenzi. Chinhu chakatadzika nakupe, chinhu chimwe chete kuti kupe akakurumidza kunoita yake pati iye shandisa zita rekuti MDC kuti akutokanganisa, nokuti akabuda akaburiswa mupati, haasisimo muparamendi, kureva kuti haasisimo mupati. Haafanira kuti asisenza zita kana yekoti yatonga izvozva, hanzi kuti yatonga ichifungei kana mheni mitemo yacho iriko. Saka kusenzeso pano apa pasenza mari yezanupf irikusenzesa kupe kuti aedze kutemura MDC yeguhunge, nokuti MDCT iri kuridzwa nachamisa chokwadi chokwadi yakahwina.
Ayo
yakahwina.
Ndiri kunzwa ndofunga vakateererawo vabvondo varikowo kumusangano wamuri kutaura nezvavo uyu. Hamheno mukoma Jonas, vamusina kumbobatabatawo nezvavo, manzwa kuti varipo here avo?
VaJonas ndo vakuti ndiri purezidendi
hongu.
Gwenda vachiota kudaro naivo. Mapurezidendi havasi kwaonawo here kuti mapurezidendi ndavo? Inge varipo kare mapurezidendi. Takatarisa apa tingotarisa kuti pana purezidendi achaita zvokubira, pakoita purezidendi achavhotirwa nevanhu savachamisa. Achamisa ndo purezidendi vachavhotirwa nevanhu, pakoitawo vamunangagwa purezidendi achabirawo. Saka ndo tikatarisa zvazvinavo. Haazvana Jonas vamwe kutaurao
vakateerera vari kuzvinzwirawo vega zvamuri kutaura, vava vakamiririra Ideal Zimbabwe nevakamiririrawo MDC yacho. Tinoda kukutendai zvikuru nekupinda muchirongwa. Tinoda kuti tidzokere kwavari zvakare tinzwewo kuti vari kuti kudii nemazwi amavasiyira, tione kuti zvinofamba zvichienda sei kumberi. Ndizvozvo mukoma wangu, maita basa imi nekuuya muchirongwa naye. Ndatenda zvikuru, mava nezuva rakanaka.
Right, Evans.
Uyamuzwa baba kuti uti?
Ngiyamuzwa umlaleli, kodwa wathi ngiqale lokutolika ukuthi umnumzana uHappy Mo uVondo ubesethini lapha, ngoba ngibona umlaleli esecomplain esithi mtoleki please asizwa ngenxa yokuthi abantu bafuna ukukhulumisa ngesishono
kuphela. Basize
ngani wami. Balaleli lapha, umnumzana uChidziwa uyachasisa, ngimbuzile ngathi kuyini okwenza ukuthi bona babone ngani bazanqoba kukhethwe, kakhulukazi nxa sesixoxisana lokuthi bona babona ngani abasakhulayo bazabavotela. Into yokuqala, uChidziwa uyasho ukuthi ubona ngani abasakhulayo bazasekela ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kanye le-alliance, ngenxa yokuthi into yokuqala, one, ngesikhiwa bathi kule fair representation, lokho kusho ukuthi bona bayasho ukuthi njengebandla bakhangela ukuthi ba they ensure ukuthi abasakhulayo bakhona ezikhundleni o noma nje bazathola ithuba lokuncintisa ezikhundleni zokuba yilunga ledala leParliament noma yikansela, at least abasakhulayo bazalithola ithuba lelo. And then okwesibili uyasho ukuthi ama student loans lama student grants imali yokuhlawulela imfundo uhulumende will bring that back to ensure ukuthi nina njengabantu abasakhulayo you get ithuba lokuhamba esikolo noma ecollegeini just indawo ezijeneyo zokufunda. And then into esithathu eqakathekileyo kakhulu is the one thing that abasakhulayo abaningi keep crying for, i-job creation. Uyasho ukuthi bona njengebandla njenge-alliance banganqoba bangangena bathi ngithi sithi i-White House hayi cha ku-office kuba ngumongameli uyahleka bangangena ku-White House.
You need to go back to Africa my friend.
Ngiyadlala othi ngiyeke ukudlala kodwa uyasho ukuthi bona umnumzana uNelson Chamisa angangena ku-office yokuba ngumongameli they will generate i-job creation, kuzaba le misebenzi etshiyeneyo eyokuthi what thina njengabantu abasakhulayo sathola ithuba lokwenza imali. So that's basically synopsis lokho ushiwo ngumnumzana uChitsiba for those that didn't get it. And then umlalele la simzwile esengena la esethinta esexoxisana esesithi hayi phambili lo mnumzana Nelson Chamisa ngenxa ukuthi basically lokho kushiwo nguChitsiba esithi yena ubona ngani uChamisa uzathuthukisa impilo zabontanga. And then u-Evans uphinde wambuza wathi kanti lo munye uguest umnumzana Tinashe Jonasi yena othi ha yimumongameli umlaleli wafa lokuhleka sithi kanti uJonasi does he not know ukuthi umongameli kumele akhethwe labantu hathi ukuthi phonguvuka sithi yimumongameli
manje the beat goes on ha
yeah yizothi lo munye umlaleli undiwene baba ndiwene unjani.
Ngiyaphila baba, linjani?
Hayi ngiphilile baba, siyakwamukela kuhlelo, usungenile baba.
Hayi ngiyathokoza kakhulu.
So lapha silamagesa ayi-2 okwamanje. Silo mnumzana uHappy Mochitsiba yena who is a representative eMDC ekhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa kanye lo mnumzana Tinashe Jonasi yena othi ongumongameli webandla elithiwa yi-Ideal Zimbabwe. So I am not sure ukuthi wena is there anyone in particular that you wanted to talk to between the two noma nje ufuna ukuzikhulumela umbono wakho.
Hayi mina bengifuna ukuzikhulumela nje umbono wami ba.
Khuluma ke sizwe ba.
Okokuqala makukhulunywa ngebandla elikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa iMDC besiyazi izolo isakhokhelwa ngumnumzana uMorgan Tsvangirai. Asikwazi ukuthi ngabe obakuthembisayo kungabe lokho kusafana yini. La izolo kumbe mhlambe labo ngabanye bafusa ukuthi bakhukhumeze izikhoma zabo ezikhukhumale njengalokho esikubonayo kusenzakala. So bangathembisa intsha ukuthi baza kwenza lokhu lalokhuyana lokhu lalokhuyana kabesi uhlupho olukhona ngokuthi i-division ebekhona phakathi kwabo manje lomakhuphi ngenye into ephazamisa abantu ebathiya abantu bengathi abasakwazi ukuthi bakhangele kuphi bayengaphi ngoba iMDC vele besikhangele ukuthi lamhlanje masikhuluma senze nje eZimbabwe ukuthi kuze kube ngathi kubustebhunyana okuncane khonoko kuvela kwi-MDC eyayikhokhelwa ngoba uTsvangirai. So namhlanje sikwazi ukuthi manje ngoba abasibonisa khona masebehluthulelana umbangazwe losukhona phakathi kwe-party eyi-1 ususibonisa ukuthi it's not about leading people but it's about ukuthi abanye abantu babe rich ezikhwameni zabo kuphela. Mbona ngani is about that noma bengakhipha imbono yabo betho abangakusho akusasenzisa igcwale ngempela ukuthi sizwisise ukuthi for sure iMDC ingalikhulula ilizwe mhlambe iyenza kube ngcono ngendlela osokungakhona ngoba ukuqala bekufanele ukuthi khonokhale kwi-division yikho sokuphambanisa manje ukuza yenza i-conflict maybe le MDC inalekhokhelwa nguThamisa isingagcinisisi ba ingasaphumelelanga ngenxa yesizathu esifana lesi ngoba abantu kathesi abasakwazi ukuthi i-direction yiphi ekumele basibayikhangele.
Wothi ngumbamba umlomo ndiweni siye kuChitsiba sizwe ukuthi yena uthini ngalokho. Angithi baba ungandawo ungayindawo angithi
okay
right vachidziwa
varipo here comrade Bondo.
Hayi watiri pano
right nyaya yenyu yapo
andisi kuziwa kuti nonzwa here chindevere.
Hayi wandinonzwa.
Right, mamunzo here mteereri zvanga chitaura nenyaya ye division.
Yes, ndamunzwa.
Munoti chiina zvo izvozvo.
Ishi ndiye kuti panogona wange pachita sekuti vanhu vanoti hatichazi kuti toita sei, but chekutanga ndechekuti vanhu kana vaiteerera politics kubva kudhara, amai kupe havasi kunetsana naNelson Chamisa kwete. Amai kupe vakatanga kunetsana nepati kare, vatsvangirai vachiri vapenyu. Kubva kwatakaita nyaya dzekubva kuCongress, mai kupe have been a rebel kumovement for democratic change, vachitsvaka vachengeta sevari rebel. Kubva patakaita no reform no election, tikabva tikanosvika pekunge tapapoinwa mavice president, vaingoribhela chete amai kupe. Tikaita alliance vakaribhela, ndopa vakabva vati havachatouyi zvachese. Saka izvi zviri kuitika izvi hazvisi zvinyowani zvekuti vanhu vandasingafungidziri kuti vangatoti vachazivi kuti voita sei nepamusoro pekuti mai kupe vari kuti zvakati, because mai kupe have always been a rebel and zvavari kuita ndo rebellion wavari against vana veZimbabwe. What I can say kuvanhu ndezvekuti ngavasavhiringidzwa naizvozvo, asi kuti vazvizive kuti mabasa emuvengi ari ipapo ari kuitwa izvozvo. Ivo vanhu vanoziva kuti munhu akasara pautongi hwavatsvangirai akanobata pachigaro chaitungamirwa navatsvangirai, the advocate Nelson Chamisa. Saka hazvifanira kukubvira zvavavhiringidza kuti ndiana kuti kupe ava kutungamira here, vanhu vachamisa vakutungamira here, nekuti akasarudzwa nenational council yeNDC ndivachamisa. Ane kwanisa kudedza musangano unonzi national standing committee uchigara ndivachamisa. Anokwanisa kupedza national executive yemusangano uchigara ndivachamisa. National council ichigara ndivachamisa. Maprovincial assembly ndivachamisa. Amai kupa havana kana one musangano waiwoyo maorgan emusangano wavanogona kuti vadedza ukagara. Saka havasiri mutungamiri weNDC. Ende vanhu havafanira kukonfuzwa nazvo, nekuti zvinhu zvewanikwa zvinotoitika mukati mechimurenga. Hamunobudi mese pamunofamba, zvakangofanana nevaenda Canaan. Hana unosvika vese, vamwe ndovakadzokera kumasure, vamwe vakatengesa. Asi
okay, mirai ndikubatei muromo. Baba, ndiweni umzwile ini uchidziyo?
Ndalele nyamuzwa kuhle, ngingakhuluma kuye ngimphendulelana.
So ngicela umphendule.
Right. Okungenza sitsho kanje ukuthi thina namhlanje singabantu esingane silahleka i-direction. Ake sikhumbule maduzane futhi kathesi manje nje bekulodaba lwabo luphoswe emthethwandaba enyuzini, bengilalela inyuzi mina namhlanje. Uthi imthethwandaba u-turning nge-division ale isapotile uMike Khupe. Anti kathesi sigaba esikhona sokuthi basebesile ukuthi bekule problem vele weyibhiki thina singazange sizwe, esebeyithutshisa namhlanje ngesigaba sokuthi kathesi into esikhona songani kuleliyana into leyana okuthiwa we support this guy and the low high and the end of the day ukuthi bonke bebengabe MDC khathe sisigaba esikhona ufigode futhi eBhayibhelini lijani uKristu kwenye indawo makade ekhuluma uJesu ukuthi yena angeke kwenze ukuthi kakhulu idemoni likhuphe linye idemoni, wayekhuluma ngento eyodwa efana nayo. So angeke kwenze ukuthi ukhonze inkosi ezimbili ngasikhathi sinye, uzothanda enye uzondenye. Khathe sisigaba abasenza they are fighting in one party that is very dead, ekade esingakufuniyo thina. Asifuni ukuzwa ukuthi kuthiwa kule MDC kaba ne MDC kaba, sifuna ukuzwa iMDC A1 ebambeneyo, eyiparty A1 ekhangelele ukuthi irule this country A1 party. Azange size ukuthi thina izani kuthiwa ibusile all these years ukuthiwa ayidividing. Anti yamuntu ithi ayidivideke izani right now, kwasikwathi esigabeni sokuthi manje kuhle kube kuphetheka kwenye ilacosta yaphumelela and then i-G40 yanyamalala. Anti yamuntu iyangikhona ukuthi njani. So isigaba esikhona lesona esizama ukuthi asifuni kube yi-two things, and by doing that they are giving a very good chance kuzani PF ukuthi wini, and that's what is going to happen. Khangelani siboneni madoda, ama elections are just around the corner, and into eyenzakalayo le bengehle ukuthi bayirectify ngokuthi basupported this and basupported that, and this thing bafane ukuthi bahlale phansi bona as a party bakudiscuss bakusolve, babe nendlela yokusolva, bebe nendlela e-right eclean ezakwenza ukuthi base bebuya backlit thina ama-supporters besiphathele something strategy esi-straight esizasizwa. Right now amfutela manga ngakhuluma this and that, yes, but when back news bezikhuluma kathi esimbijana zithi zona uMike Khupe idaba loluphoswe emthethwandaba wasapotwa wakhahlelwa khathana, but i-support iye kubani? UMike Khupe. And esikwazi ukuthi naye ukuthi uMike Khupe for all along was the vice president of EMDC uMorgan Tsvangirai. Lokhu kukhuluma this and that lokhana lokhu bekumele bakwenze kodwa sihlala indaba lakho thina singeni kakhulu thina sifuna ukuthi babuye bena beyizigaqa besizakithi bengabuya behlukene bazokwehluleka ukuthi basiwine sizavoteli zani.
Hayi, ndiweni sikuzwile kahle, siyabonga baba, bekuhle ukubanda kokuhlelo baba.
Ngiyabonga kakhulu baba.
Thank you.
Okay.
No, ngimuzwile mfowethu. He's pretty much talking about how worrying it is to see the divisions within
the party
which they are basing their hopes to see progressing and hopefully deliver them from what they think is, I don't know what to say. But hey,
the Holy Land.
Wow, it's their take. So maybe, Mike, it's not fair of us to... All right. So, tisati tadzokera kuna mkoma tinashe, Mike. Urukumbu one roti unema comments akawanda
saying someone.
Our friends and...
Bengileki comment eka Onias Vengesa. Hanzi mama give us a signal. You know the whole story behind mama.
I know. The Julius Malema exactly. Challenge, right?
And then Colin upinde wathi MTC Alliance ndizo. And then MTC abantu bayayithanda. Nkosi yami. And then Nomaye Kuku, as the youth want a change in Zimbabwe, and we have had enough of fake promises. We want someone new to lead the nation. I don't know, could that be Tinash?
Yeah, well, maybe. That's not for us to rule and judge. We leave the ball in the hands of the players, man, and then we watch how it goes. Kuno kukunakidza, kuno kukuneva, kuna mae mfundisi gonese, varu pachirongwa, kuna babawe zimwe ya fada guri, varu kuona nesu pachirongwa. It's exciting, right? Anzi na Sandra Mambije. Kola avasa, varu kutawara vano shitora kupi. And this is what the rapper will say. Honestly, and this is it. And na Taruvinga Richard in UK. Aruda wakti tima fonere. And na Sandra and fonere. Zagare, she's in South Africa. Gabrielle, please call me in Johannesburg. Agrippa, Shaka Zulu. And the Chamisa, Chibaba, Baba, Chemadzi, Baba. Who? Okay. It's not me. Ameno wa mwarugutuo anzi bondo apo na vachamisa panyanga kana ni madongi anenge avene internet
singa hambi kutinashe wati sitatu mlaleli ngesi pang mlaleli unjani baba
hai ya pira
so baba usungeni leguhlelo lamhlanje sixoxa labasakhulayo abamele amabandla atshiyeneyo kuhlelo kwamanje silo mnumzana uHappy Mochidziba yena who is a representative oye MDCT ekhokelwa ngumnumzana uNelson Chamisa kanye lo mnumzana Tinashe Jonasi ongumkhokheli webandla kuthiwa yi-Ideal Zimbabwe lo owazithi yimi umongameli welizwe leZimbabwe mutsha so angazi vele ukuthi ukhona umuntu ofuna ukukhuluma laye first noma ufuna uzikhulumele umbono wakho first.
In this case, it's not wrong. So we have a lot of people who are not going to be able to do that. But in the end, you see, you see, my study party at right to see the women of the window. That's for it. That's study for nothing, Jan. Governor Ranzer, I will see what you can allow the politics, maybe with 200 about this.
In a signal yake I go right
much as kanye ngani awuzwakali kahle baba what's yenze so Bekucingo phansi and then we'll call you back ukuze uzwakale kahle uhlelwa ngithi baba. Matshazi. Hello.
We have lost him right there.
Mm-hmm.
I hope you heard a bit of what he was trying to explain.
Ngimzwile kahle. Basically, he was touching on, of course, the issue between Mamakupe and advocate Nelson Chamisa.
All right.
And then, labantu bayashuthi, you know, ask kuda zukuthi bashusha ukuthi sure they expect them to be part of one part. As we are kudonza oko, we are kudonza oko. So it's good. It'll be interesting. Okay, let's first go to Advocate Vondo because I really have this itching question
for Comrade Vondo.
For Comrade Vondo.
Okay, let's have it in a real snap to name exactly. Tell what a bata foot what a gamisa shoma shoma.
Comrade Vondo.
Ezungo.
Murunzo ano akawanda aruti zukuto ashusha kuti ah vachamisa kuvarikudonza kumai makupe varikudonza nao. How do you guys plan on solving this issue? Is there a way to solve it?
Ishi iripo ndekuti ndozviri kudiwa nezanupf kuitira kuti paite kunge pane nyaya kana kuti pane problem kana kuti kwaane mapato maviri. Asi chokwadi hakuna mapato maviri. Bato rinongoriko rimwe chete rinotungamirwa naVachamisa. Iyo yangova kasplinda kadonhwe kangodonha kachinda kudivi ikoko kuna maikupe. Chokwadi chiripo ndechekuti zvaanu irikuda kuti zviite ndosaanu muchiona kuti vanomhanya vanozvitaura ZBC maikupe vachipiwa nguva yekuswera vachitaura paya nekuti ndozvavarikuda kuti vanhu vaonesa izvozvo. Asi vana vezimbabwe pari zvino vachenjera. Yes, kune vamwe vari kuona sekuti panogona kunge paine problem nenyaya yamaikupe, but inini kwandiri ndakatotarisa maikupe hapana kana kwavari kuenda, kwatova kuparara vashandiswa ende vachangoparara silently, muchangoona zvanyarara. Zvinongoita 2 weeks or so zvinenge zvapera zvana maikupe izvo. Nyaya iri kutoripo kuvana vezimbabwe haisi yekuti tifokase kunyaya dzamaikupe, asi ndeyekufokasa kumuvengi wedu anova iye ZANUPF, yatinoziva kuti yakatidyira 38 years dzeupenyu, yatinoziva kuti yakaba umwe upati yeupenyu hwedu. Isu vechidiki vezera redu iri tikarega vamunangagwa vachinotungamirira nyika panguva iri kutevera, zvinoreva kuti tiri kutonosvika kumaeji yekuti tichipihwa mapension tisina kubata payslip. Yanguva yedu yekuti titarise muvengi anonziwo the bigger picture, nekuti iye ari kuda kuti dhaivheta titarise maikupe enani munhu asina kana zvaanotibatsira nazvo kana kuti titi mungafere muchinzi mucharwisana naye nekuti havana kana council seat yavachawana kana MPC. Asi kwati nekuti election muri kuona vava kudedzera kuti July tautoenda muelection because vari kuda kuti tishiko kuti tiri in confusion. Asi vana vezimbabwe ngavachirega kuva confused, vazive kuti Mwari arimo mukati menyaya yedu. Mwari anoziva zvokwatiri kuenda. Ndosaka vanhu vakawanda vachiunganira vachamisa, vanhu vakawanda vachiteerera vachamisa. Isusu handei neuwandu hwedu, handei tinovhotera Advocate Nelson Chamisa, zvinhu zvedu zvofamba zvakadi zvakanaka.
Okay. Let's just make one thing clear, folks. Vachidziva, I respect you. And also ndikona mamwe ma comments arikubuda apa pa page redu ya Studio 7 VOA. Folks, we do not encourage one bad talking people panaba pa platform yedu, and secondly bad language pa platform yedu. So please people, let's speak here and debate, especially as youth. Let's debate in a very, very positive manner. We can always, it's okay to have different opinions about each other as people. However, we do not encourage one, bad talking individuals, or two, giving bad names. Loko asikusekeli thina njengomsakazo. So vanzo kuti
ndiri kuti nguva yedu ka yakuda kuenda chienda kumapena. Tine mutereri watatambo bata tichitende kuna Comrade Vondo. Vachiripo here mutereri?
Mutereri achiripo hongu.
Ehe, kandaika mazwi maviri matatu munyaya iri panapa. Imi muri vekwani? Muri vekwaChamisa here kana kuti muri vekwaJonasi kana kuti muri vekwa kunonzi kwani?
Inini ndiri muRevu Zimbabwe. Akanga avistera baba vakashaya vasangirai asi ndokubva vafirwa chitanda kuna vachamisa.
Alright.
Tinoramba tichitevera tichiti ndine uropa mandi panguva yapera ndinokumbira kufona zvemangwana.
Mangwana tichakutsvagai.
Semazimbabwe, real content Zimbabwe, real MBC. Hatisi kunyeberwa nebhondo iri kuitwa pakuti ZANU-PF vari kuda kuzama kubhongoza vachishandisa Mike Hope neto tine mukombana wekumaraini kwangu ko. Ini ndiri mugari wekugokwe. Kwatakaona kwakakanganiswa tairima tichibudirira nekurima donje. Donje harisisina mari iko zvino izvi zvine zvakaitwa nezanu-PF. Asi nezvatinoziva zvinoda kuitwa navatamisa, donje riya tichadzokera muhomu ende kuenda kumabhengi tichinokiwa tichibhadharwa naro. So zvandiri kuda kungoudza varuzhinji vezimbabwe kuti is just confusion iri kuitwa nezanu-PF ichishandisa mapato uye mataro ezimhosva kuvapa mashoko kuita kuti fanike muMDC mune confusion. Isisu mavoters tinoziva kwatinovhotera. MDC Chamisa ndizvo, kwete Abednego Bhede naMike Hope hati vazive. Taivaziva kuti ndine urombo kuti Mike Hope, Mike Hope Zimbabwe. Makavaona vakanga vasingadi kana kuteerera kana kunzwisisana naPresident Tsvangirai vasati varwara, vanga vaine nharo vakanga vachitova President Mbiwo before isusu vanhu. So isusu zvatisingadi zvedu idhiskodhi rava kuda kunyanya kuita iri rinonzwisa siti mai ava. So isusu tiri behind Tsvangirai 100%.
Vamutsvakiwa, ndine urombo. Ndine urombo, ndichakubatai musati masvika kwamaa muchida kusvika, asi zvamataura tazvinzwa. Ndovimba nevateereri vakateerera vanyatsonzwisisa kwazviri kuenda nako. Ndoda kuti ndikutendei nekupinda muchirongwa. Tichakutsvagai zvakare nhamba dzenyu tanadzo, tigoramba tichikurukura mune mamwe mazuva. Handiti kamukoma wangu.
Zvakanaka Studio 7 neZimbabwe.
Zvakanakai mukoma wangu.
Tamisa ndizvo.
Mike, you see, we're getting to the end of the day, and probably we want to have the two guests to say their last few words before we wrap up and see how it goes. Tangana ni na president. Mukoma Jonas. Aha, sorry. Zvinhu zvacho zvaramba zvowanda, vanhu varamba vateerera, asi I hope manga muchinzwa nyaya dzavari kutaura kuwanda kwadzakaita nekusiyana kwadziri kuita nekunongedzera kwavari kuita. Zvine zvazvinoreva, tiri kukumbira kuti tichienda zvedu kumapeto echirongwa chedu. In 1 minute, mashoko enyu ekupedzisira. Mukapedza toendawo kuna Comrade Chidziva toitawo the same thing. Mike, and we good to go home.
Then sayonara.
All right.
Semutungamiri wenyika mutsva, ndiri kukuwana veZimbabwe. Tiri miliyoni hatingasungudzwi navanhu vatatu vanova Parents Shiri, Emmerson Mnangagwa naGeneral Chiwenga, vachinyepera kunge Lacoste, vachinyepera kunge ZANU-PF, vachinyepera kunge hurumende yenyika. Ndiri kuti kuwana veZimbabwe, ndiri mberi kwenyu semunhu ngatiti revolution. Tiri kuti maelection ari kuitwa ndiye ZANU-PF, haasi maelection enyika. Munangagwa anotori nemaresults emaelection muhomwe. Ndokuti kuwana veZimbabwe kutanga 1 May, ngatiite action not election.
Ngatibvarisemaembasi ese 10 seconds left.
Zimbabwe maelection ngastopewe, tiite revolution, ngatibvise ZANU-PF ibve mumwedzi wa May.
Right.
Thank you so much,
Mkoma Jonasi for coming through.
Comrade Chidziva, your last nguva ndeyato mhanya mukoma, saka tochokupai 30 seconds.
Aiwa, ndinotenda. Ndinongoti kuvana veZimbabwe vese vakateerera. Aiwa, ino yanguva yedu, inguva yekuti semaZimbabweans tidefine our future, tidefend our future, tisecure our future. Tinozviita chete nekuenda kunorejista kuvhota kana usati warejista, uye kunovhota nehuwandu. Haikonai kuvhiringidzwa nezvinounzwa nemuvengi. anogona kunga achiunza zvinhu zvekuti aite kuti paende kunge pane kukonana mukati medu isu. Imizivai chokwadi chamunoziva mukati memoyo wenyu. Toenda kunovhota takasununguka tichizviziva kuti bato ririko rinotungamirwa navachamisa rinova reMDC Alliance.
Ah, thank you. Mukoma, nguva ndiyacho mhanya, Vanzo, we have 20 seconds, so mina ngizabalisa abalaleli, Siyabonga kakhulu, bekuhle kuba lani kuhlelo olivalisayo. Masidibane ngeviki ezayo, ngizabe ngikhona nguMike Hobe.
Thank you very much to all our listeners. It's been a wonderful day. Hope to see you soon. I'm Evan Sininger.